Singwi singwi apa kuti tidaro ndeyekuti mari yemabhondi haichatengi. Mari yekutambirwa namaticha yava equivalent to $75. Saka varairidzi vanhu vane mhuri vanenge vachidawo kutengera mhuri dzavo chikafu, vane vachidawo kuloja, vanenge vachida kupeya kumautility bills emvura nemagetsi, uyezve vanhu vanokwirawo makombi vachienda kumabasa, makombi akakwira, zvinhu muzvitoro zvakakwira, kumafamasis uku mushonga wakutengeswa neus dollar, madhokotera ari kudawo cash up front, and cash yavari kuda iri in foreign currency, either maus, mapula kana marandi. Saka varairidzi vareruka somuchawatamwa nokutsvagoni somutakura.
Kwoivo vehurumende zvavari kutaurawo wani vachiti mari dziriko idzi dzakangoenzana, hazvisi kushanda here?
Tinoonesa mapolitician kunyepa, nokuti izvezvi muzvitoro mese mapurizes akapegewa zvichienderana nemaus dollars. Chinhu chinoita 82 bonds chinoita $16. Saka mapurizes atovako kuti vanhu vese vezvitoro ava they staked mapurizes against US dollar, ende zviri pachena kuti US dollar riri pamusoro ka 5 times to 6 times pane bond.
Munoona here hurumende ichigona kutambirana nechikumbiro chevarairidzi ichi?
Hationi kuti zvingarambika, nokuti chokutanga ndechekuti even masalaries ariko akatomanegosieta in US dollars. Saka kuti azongoerekana ava mabhondi, kwakuti zvichinda munoopena mamwe maaccounts emabhondi, tinoona sekuti kumbira varairidzi masikati zuva rakacheka nyika, nokuti masalaries ese akapiwa in foreign currency katoda kumachinja kuti mauye kumabhondi, since mabhondi asina kuzana neus. Tinenge tifanira kuti titoenda patebu tonotaurirana dziri nhaurirano dzemushandi naemployer. Saka izvi zveone armed bandit zvehurumende zvekuti inongomuka yakafunga zvainoita, handioni zvichishanda.